Chandi sina kuenda kufara nacho ndikatanga chandisina kufara nacho ndeche kudavira kwakaita dhora rezimbabwe kubudget yakaitwa naminista nokuti kudavira kwarakaita ikoko rakabva ratodonha kwatiri isu vanoita zvemabhizinesi tinobva taona kuti mhinduro yapiwa nemari yenyika ichidonha pamusoro pokuti ikwire uremu hwayo zvinoratidza kuti bhajeti iyi haina kunatsokumira zvakanaka so ndo pasina kunatsondifadza ipapo tichitarisawo zvimwe kwakaiswawo mari kueducation yakati wandei zvinhu zvakatinakei izvozvo sokunzwawo kwedu kuti kueducation kumaticha gore rinouya kuchazohaiwavo kuchazotorwawo maticha 5000 nyangwe ari mashoma avo zvingava zvakatinakei asi ruzhinji ruzhinji rwezimbabwe handioni sokuti rune chitarisiro chokuti upenyu huchanaka kana takatarisa isu kuti zvinhu zvichadzaka here kumutengo uku kana kuti mabasa acho akangonzi mabasa achavapo achavapo ari mangani nokuti zvakaitwa naminista zvokuti makambani achahaya achapuwa mari yakati mari yacho yaanopuwa kuiverenga kwatakaiita inongova $25 pamunhu woga woga wavanenge vahaya asi mamiriro azvinoita apa ndokuti kuti iro bhizinesi rikwanise kuhaya munhu zvinenge zvichitova nokuti bhizinesi racho ravana vanhu vanotenga saka ndiona sokuti zvakati tsveyamei papapa vanhu vanogotenga vanowanikwepi kuti mabhizinesi acho azokwanisa kuhaya vanhu kumabasa ikoko saka handioni kushanda kwazvenu munhuwo zvake wokuzimbabwe handioni kuti ungava netarisiro yekuti upenyu huchanaka nokuda kwebhajeti yaitwa iyi
mataura kuti kudayira kwakaita dhora rezimbabwe zvichitevera kuburiswa kuparurwa kwakati wabhajeti kuna kukufadzai chii chakaita kuti dhora rezimbabwe ridonhe pakataurwa bhajeti regore rinouya
chine chakanyanya kuita kuti ridonhe ndechokuti bhajeti yakaitwa naminista haina chivimbo chokuti ichavandudza ufumi hwezimbabwe saka dhora rinobva radavira nokusasimba robva radonha kudonha kunoita dhora ikoko kunoita kuti zvinhu zvomuzvitoro zvose umu zvikwirevo nokuti zvinoteerawo kudi kudonha kune kwaita mari yenyika saka hapana chivimbo asingati makonsuma ayaya ndo vatengi vaya vaikonsuma confidence iyai chivimbo china vanhu vomuzimbabwe kuti bhajeti iyi ichawedzerawo upenyu hwedu isu magariro edu chakashayikwa nebhajeti iyoiyi mari iriko inotaurwa kueducation kuchaenda mari yakati kwakati kuchaenda mari yakati yaiswa yakati kumabasa asi minista havana kutaura mabasa mangani avari kutarisira kuti achabvako achagadzirwa namakambani aya saka zvinhu zvinoita kuti isu vanoongorora nezvemabhizinesi tione kuti mari kayenyika ndo inoitirwa bhizinesi iyoyo zvino kana yakudonha uremu hwayo ichidavira kubhajeti zvinoreva kuti bhajeti iyi haina kumira zvakanaka i tinoona kuti ivo minista vakapawo kwai duty free yezvinhu zvakaita samawaini waini chaiyo ingavandudza upenyu hwemunhu womuzimbabwe nenzira ipi zvinhu chaizvaizvo zvinodiwa navemabhizinesi kuti vakwanise kugadzira zvinhu nokutengesera zvinhu hazvina kunge zvaiswa kuti zviite duty free vakabva vatoenda zvavo kuwaini kuda ivo ndivo vanokwanisa kuitenga waini yacho munhu wowo muzimbabwe haina zvaingamubatsira waini iyoyo
mataura zvekare pamusoro pekuti hurumende yakati vemabhizimisi nevamaindastry vanogona kuvapa mari zvichienderana nevanhu vavanenge vapinza basa munoona sekuti ichi chirongwa chino musoro here
ichi chirongwa chisina musoro kuti titaurirane chokwadi tibudirana pachena nokuti kuti munhu iye webhizinesi weindastry akwanise kupa munhu basa zvinenge zvichienderana nokuti kuna vanhu vari kuda here zvinhu zvaari kutengesa izvozvo saka tikatarisa ruzhinji rwavanhu vemuzimbabwe hakuna mari yokuti rwuinde kumabhizinesi iwayo rwuinde kumaindastry wayo kuti vandotenga kana vatenga wamabhizinesi akoti ndaakuda vanhu vakawana vanondishandira saka zvakati zveyame minista vaifanira kunge ivo vakaita yaidonzi yokustimulata economy vachibvira kuvanhu vacho vanotenga vangava vanovawedzera mari ndinoona kuti vakati ivo vachazo chajwa tax mabonus achange akamira sei mari yakaita yakamira sei asi zviri kuitika ndezvekuti mari dzodzo dzavanoti dzakawedzerwa kumabonus asati achabatwa tax nepay isati chabatwa tax dzinotogara dzatotorwa kare nokupira kuri kuita zvinhu izvozvi kubva musi wakatodonha dhora rezimbabwe iwo zvinhu zvine zvakatokwira zvaakutotora mari iyaya mabhonasi mari iya isati ichatekisiwa iyai ichatekisiwa iyai isati ichabhadhara mutero iyai ivo vanhu vacho vasati vatopuwa mari iyoyo saka bhizinesi mabhizinesi haazombokwani kuhaya vanhu kutora vanhu kureta mabasa nokuti kune kusina vanhu vanenge vane mari yokunotenga zvinhu zvavo izvozvo saka zvinhu zvisina musoro izvi kuti tinatsokuzviongorora ndiona sokuti minista vari kushandisa uzivo hwavo hwomabhuku kwete hwokuona chaiko chaiko kuti on the ground pavanhu vari kutambura chii
tava nemakore maviri iko zvino tichinzwa nyaya yekuti Zimbabwe is open for business tava nemakore maviri tichiona mutungamiriri wenyika vachienda kunyika dzakasiyana siyana vachinosiyana madhiri zvamabhizimisi imi kana makatarisa pane mutsauko here wataona kwamakore maviri awa ekuti zvinhu zviri kuita nani munyaya dzemabhizimisi kana takatarisa madhiri anonzi asainiwa nokufamba kunoita mutungamiriri wenyika vachinotsvaka vanogona kuinvesta muzimbabwe
handioni chati chanyanyo kuchinja vanogona havo kufamba vachiinda ikoko vachinotaridza vanhu kuti zimbabwe yamira yakati yakati asi vanhu vacho vane mari pavanozouya kuzimbabwe sokuuya kwatakanzwa naambasada wekuamerica achiti 4,500 yavanhu vamabhizinesi vakabva kuamerica vachiuya kuzimbabwe kuzoongorora kuti ko hurumende zvayati zimbabwe is open for business ndizvo here pavanondopinda muzimbabwe kudai vanondoona kuti zviya zviri kutaurwa zimbabwe is open for business aiwa handizvo kune corruption yakanyanyisa muzimbabwe.